Mutongi wedare amai vongai mchuchuti guriro, vasendeka gore pamutongo uyu nechikonzero chekuti amai kagonye, havafaniri kupara mhosva yakadai mumakore mashanu. Vatiwo mwedzi misere yemutongo uyu, ichaiswa parutivi kana amai kagonye vakabhadhara zviuru gumi zvemadhora ekuAmerica kuPostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe Potras unove mutengo wemalaptop avakaba. Izvi zvinoreva kuti amai kagonye vachagara mujeri kwemwedzi gumi nemitanhatu vachipa mutongo wavo amai guriro. Vati amai kagonye vakatadza kutsanangura zvinogutsa dare kuti vakashandisa sei malaptop avakapiwa nePotras. Vati tsanangura yakapiwa naamai kagonye kuti makombiyutas akafamba sei painzi kwanyaya iyi yainge isina maturo ose. Gweta raamai kagonye varungano mahuni vaudza Studio 7 kuti havana kufadzwa nemutongo wedare uye vari kuenda kudare repamusoro mangwana chaiwo kunopikisa.
Tato kutogadzira mapepa ekuti tinochallenja decision yomutongi wekudare reMajistrates Court kuHigh Court. Tinodavira kuti tichange tichichallenja zvese conviction nesentencing yacho yaitwa. Inova yatiri kupikisana nayo.
Vamahuni vaenderera mberi vachiti vanodawo kuti nyaya yaamai kagonye inzikwe kudare repamusoro vachibva kumba, nekudaro vachakwidzawo chikumbiro nemuvhuro chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Tigoenda kudare zvakare gonoita application yebail pending appeal nekuona kuti aitawo application zvakare yekuzosuspenda sentence yacho, tichimirira kuti dare repamusoro rigoongororawo nyaya yacho mafambira kaita kuti zvakabuda zvakanaka here kana zvisizvo.
Amai kagonye vanonzi vakapiwa makombiyuta makumi maviri kuti vaape kuzvikoro kuGoromonzi South, asi vanonzi havana kuita izvi. Muchuchusi panyaya iyi vazivanai Macharaga vakumbira dare kuti ripe amai kagonye mutongo wakaoma, vachiti kuba mari dzeveruzhinji imhosva hombe uye ndeimwe yenyaya dzeuori dzanetsa munyika. Muchichemo chavo kudare amai kagonye vakati vaive mupari wemhosva yake kutanga uye ndivo muriritiri wemhuri yavo. Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vati zvaitwa zvinoratidza kuti hurumende yakazvipira kurwisa uori isingatarise kuti wabuda mumbamani.
Havasivo kutanga kusangana netsaona yokuiswa mutirongo kana munhu achinge apara mhaka. Ndokunga munotondera kuti vakawanda chaizvo vabatwa vari mumukati kubva zvakauya hurumende yavamunangagwa yeSecond Republic. Naizvozvo tinoramba semusangano tichikurudzira uye tichitenda danho riri kutorwa nemutungamiriri wenyika vamunangagwa. Vamunangagwa vanodzidzisa nhengo dzese dzemusangano kunyangwe zvese pamwe chete nevana vemuZimbabwe kuti kana tauya kunyaya dzouori hakuna sarura wako kadeyadeya aiwa bodo.
Asi munyori mukuru mubato reCitizens Coalition for Change vaCharlton Wende vati mutemo wemuZimbabwe idande mutande rinobata tupuka tudiki nzou dzichidarika.
Hazvigone kuti vamunangagwa vazvitaurireiwo kuti vakazvipira kubvisa huori because ivo vamunangagwa ndohuori vacho hukuru. Makaona vanhu vese vari kusungwa uku vari kutageta vanhu vakange vari kusaidhi resandu kwamugabe ende vanhu vanenge vakaita huori hongu bati tiri tunyaya tidoko doko zvakaita zvoitwa tuti.
Amai kagonye ndemumwe wevashoma vaive nezvigaro muhurumende vakabatwa nemhosva nekutongerwa kugara mujeri. Vamwe vanosanganisira vaive gurukota rezvemhando dzemoto Dr. Samuel Undenge, avo vakazonzwirwa tsitsi nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa, vaDouglas Tafuma vaive mukuru wezvedzimba dzehurumende nevaive munyori mubazi rezvemigodhi vaFrancis Kushanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.